manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzire yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vanoti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDCT inoita musangano nevatsigiri vayo kumateveleland ichivazivisa zviri kuitika mubato.
Kwira kwepoverty datum line kuri kutiratidza iko kuti cost of living muZimbabwe yakwirawo nekuti kana PDO iri kukwira zvinongoreva kuti an average family of 5 yakudawo mari yakawanda kuti inge ichiye kwanisa kurarama pamwedzi woga woga.
Zvinhu zvoramba zvichikwira mitengo zviri kupa kuti mhuri dzakawanda dziomerwe neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vazivisa nhasi kuti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongo uyu vanga vachifanirwa kupiwa nhasi zvichitevera zvakaziviswa nedare iri svondo rino apo magweta evaviri ava ayo ari kutungamirwa navaAlec Muchadehama akasvitsa chikumbiro ichi pamberi pavachitapi. Vachitapi vakavimbisa kuti vachapa mutongo wavo nhasi asi vachitapi vaudza magweta amuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri kuti havasati vapedza kunyora mutongo wavo pachikumbiro chevaviri ava. Izvi zvinoreva kuti vaviri ava vacharamba vari muusungwa vari kuchikurubhi Maximum Prison uko vakachengetedzwa. Vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCOVID-19 National Lockdown. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mhosva iri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri iri kutarisirwa kutanga kutongwa mwedzi unouya musi wa5 Chivabvu. MDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora inoti yaita musangano kudunhu reMateveleland wekuzivisana nevatsigiri vayo pamwe nekuziya nzira dzekuwedzera mavhoti mudunhu iri kuitira kuti panozoitwa sarudzo bato iri rinenge riine vatsigiri vakawanda. Bato iri razivisawo vatsigiri varo zviri kuitika mudare reSenate. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muBulawayo, vaDouglas Mwonzora vati vanga vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu reMatabeleland North senzira yekugadzirisa mamiriro ebato ravo vachiti nhengo dzavo dziri kutsigira zvakanyanya bato ravo.
MDCT yasvika panyaya yekuita restructuring yayo tichigadzirisa madistrict edu maprovinsi pamwe chete nemawadi. Tiri kufara zvikuru nekuuya kuri kuita vanhu vedu vachitsigira musangano wavo.
Mwonzora vatiwo vatora mukana kutsanangurira kuvatsigiri vavo zviri kuitika mudare reparamende panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vamwonzora vati bato ravo iro rine dzimwe nhengo dzedare reNational Assembly dzakatsigira kuvandudzwa kwebumbiro rebhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No. 2 richange richiita musangano svondo rinouya wekubvumirana kuti nhengo dzaro dzichange dzichivhota sei mudare reSenate.
Kana kuti nhengo dzeSenate dzeMDCT dzinenge dzichivhota musi wechipiri. Chiri kuita musangano wedu wekuronga kuti tichavhota takadii musi weMonday kana kuti chipiri makuseni.
tichiongorora kuti constitution iyi tikitarisa maamendments aripo zvinonyanya kubatsira vanhu vedu ndezvipi.
Vamonzora vatiwo sebato vanotsigira zvakanyanya kuwedzerwa kwemadzimai nevechidiki mudare renational assembly pamwe nekupiwa masimba kumatunhu, asi vati havatsigiri zvachose nyaya yekuwedzerwa kwemakore evatongi vematare.
Asi nyaya iripo ndeyekuti tichitarisa youth quota, women's quota, devolution, zvinhu zvakatinakira. Chakashata zvinhu zviviri zvandataura, nyaya yerunning mate pamwe chete nenyaya yemajudges kuwandudzwa kweterm of office yemajudges.
Vamonzora vashorowo masangano akazvimirira vachiti ari kushoropodza bato ravo nekuda kwenhengo dzavo dzenational assembly dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, vachiti masangano aya angadai ari kuita hurukuro navo kwete zvekunyombana. Asi vaOwen Dliwayo vanoshanda neplatform for youth development vati vamonzora vari kurashika uye nhengo dzavo dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo hadzizivi zvadzakavhotera.
Varatidza kusanzwisa ro yecivil society munyika muno. Ro yecivil society haise kuti anzi tingopembedza chese chese, ndeyekutaura panenge papotswa neavo vanenge vachiti tiri mukutonga kana tiri mune zvematongerwo enyika. Saka civil society panyaya constitutional amendment bill number 2 iri kutaura kuti iyo vanhu pavakaita mapublic hearing pane zvakataurwa nevanhu. Saka izvozvo tozotarisa nevoting patterns yakazoitwa toona kuti hazvisi kupindirana. Ivowo futi vamonzora vacho vaitofambisa vati vakatoratidza kuti vari kuda kuti ipase kana kuti vanhu vaitambiri. Saka civil society iri kuti taedzerai zviri kutaura vanhu.
Vadliwayo vatiwo bato ravamonzora rakakanganisa zvikuru nekuvhotera kuvandudzwa kwebumbiro risati rashandiswa zvakazara.
Civil society iri kuti makurumidza kuda kuamenda constitution isati yanyatsa kunzi geje kushandiswa, hasati taona mabenefits kana kuti michero yeconstitution ya 2013 iyo inini maakutoamenda.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakabuda nechisungo nezuro chekupikisa kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika richiti izvi zvakaitwa nenzira inotyora bumbiro remutemo yenyika. Svondo rapera. Gweta rinorwira kodzera dzevanhu vaNcovani Sithole vakasvitsawo chikumbiro chavo mudare reconstitutional court vachiti dare resenate harikwanisi kuzeya constitutional amendment bill number 2 nekuti mutemo wakaita kuti bhiri riumbwe. Constitutional Amendment Bill number 1 yakashandiswa zviri kunze kwemutemo sezvo nguva yebhiri yakapera zviri pamutemo pakapera paramende yechisere musi wa29 chikunguru 2018. Vasithole vanoti kudzoswa nerweseri kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 mudare senate kutanga kwemwedzi uno kwakaitwa nenzira inotyora bumbiro remutemo yenyika rakatanga kushanda muna 2013. Dare iri harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 44 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga pazviuru 37 200 35 nevashanu kana kuti 38,235. Vanhu vaviri vakafa nezuro, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa huri pachiuru 565 nevanomwe kana kuti 1567. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,950 vakabayiwa nhomba yekutanga, zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pazviuru 491 kana kuti 400,771. Vamwe zviuru 6,834 kana kuti 6,834 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru 96 25 kana kuti 76,825. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuitira kuti chisarambe chichipararira munyika. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Izvi zvinoburitswa Studio 7 isisiri kutepfenyura. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mari inodiwa nemhuri yevanhu vashanu pamwedzi yakakwira kuenda pamadhora zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi matanhatu emari yemunyika kana kuti $28,362 muna kubvumbi kubva pamadhora zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemazana mashanu ane makumi matanhatu $26,560 muna kurume. Izvi zvinoreva kuti munhu mumwe chete anoda mari inoita madhora zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemaviri emari yemunyika kana kuti $5,672 pamwedzi kuti ararame mumwedzi wakubvumbi achitenga chikafu nezvimwe zvose zvinodiwa kuti anzi haasi murombo. Izvi zviri kuuya panguva iyo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa kuchitiwo vashoma vachiri pamabasa vari kutatarika nekuda kwedenda reCOVID-19 iro rakavakanganisira mabasa nenzira dzavo dzekurarama nadzo. Vashandi vemuhurumende vakawanda vari kuchemawo kuti mihoro yavo iri pasi pemari inodiwa nemhuri kuti irarame. Nemugovera, vashandi vemuZimbabwe vari kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose reWorkers Day. Izvi zviri kuuya panguva yevashandi vehurumende vari kuenda kumabasa vari kuenda kaviri chete pasondo pamwedzi vachiti havana mari dzekufambisa. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo.
Kukwira kwepoverty datum line uku kwaturwa neweZimstat kuri kutiratidza iko kuti cost of living muZimbabwe yakwirawo, nekuti kana PDO iri kukwira zvinongoreva kuti an average family of five yakudawo mari yakawanda kuti inge ichikwanisa kurarama pamwedzi woga woga. Saka PDO inongotirakidza mari inodiwa nean average family mukutenga chikafu nemanonfood items pamwedzi woga woga. Saka makaona yakwira, ende apa yakwira nepesendeji yakati kurei kubva pa26,560 chisvika pa28,362. Saka kukwirawo kuri kungoita cost of living munyika. Saka zvirikureva kuti vanhu vakawanda vari kurarama muurombo. Kana average income iri below PDO zvinongoreva kuti vanhu vari kurarama yatingati moderate poverty pachirungu.
Takanzwa mazuva apera Dr. Chitambara zvichinzi inflation yaderera. Zvinozosiya papi kukwira kuri kuzoita zvakare mari inodiwa pamwedzi uku?
Kuslowa down kweinflation hazvirova kuti zvinhu zvagadzikana. Zvinongoreva kuti zvinhu zviri kukwira but hazi kukwira nemakwiriro azvambenge zvichiita nguva yapfuura. Saka zvinhu zvakawanda zvichirungodhurira vazhinji. Saka ndozviri kuita kuti maPDO figures edu aramba achikwira mwedzi woga woga.
Chii chikuru chiri kusunda kukwira kwePDL?
Kukwira kwePDL kuri kunokonzerwa nekukwira kwezvinhu munyika. Inflation hongu rate rati dererei but hazvirevi kuti zvinhu hazvi kukwira. Zvinhu zviri kukwira but zviri kukwira nerate riri nane pane makwiriro azvambinge zvichiita. Mitengo yemafuta yedzimotikari yakakwira iwo mwedzi uno, gore rino yanga yachitokwira pamwedzi wega wega. Zimbabwe ndiyo nyika ine mitengo mafuta iri pamusoro-soro mudunhu reSADC, uye muAfrica tiri panumber 2 mushure meSenegal. Saka kukwira kwemitengo yemafuta kunoafekta kukwira kwezvinhu, kunoafektawo cost of living. Saka maonero angu zvataona zvinonyanya kudhiraivha kukwira kwemafuta kuri kunyanya kudhiraivha mitengo yezvimwe zvinhu zvese, uye kukwirawo kuri kuita cost of living sezvatiri kuona zviri kutaurwa nemafigures epoverty datum line.
Mungatarisira here kuti zvinhu zvichashanduka mumwedzi iri kuteverai?
Handione zvinhu zvichinyanya kushanduka for the better munguva pfupi. Panotoda time yakati rebei yekuti tinge tichiimplementa mareforms anoita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana, especially panyaya dzemoney supply growth uye nyaya yefiscal discipline munyika. Hongu gore rino taikaitirwa nyasha pakuti mvura yakanaya zvakanaka. Saka zvinogona kuunza advantage yekuti tinowana foreign currency yakawanda, uyo kuwanda kweforeign currency kunogona kuita kuti zvinhu zvitigadzikanei pamisika yemari maforeign exchange markets. Uyo chikafu chakawanda zvinoitawo zvakare kuti dambudziko ratatiri kunyanya kusangana naro rekushayikwa kwezvekudya ringe richiitawo nani.
avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevashanu vanonzi vafa muIsrael, uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vakuwara mukutsikirirana kwaita vanhu panzvimbo inokosha yemajuu kumaodzanyemba kweIsrael. Kutsikirirana uku kunonzi kwatanga mushure mekunge chivakwa chinoshandiswa nevanhu kufamba vachienda kune zvimwe zvivakwa chadhirika. Panzvimbo iyi panonzi panga paine vanhu vanodarika zana rezviuru. Vanhu ava vaungana vachida kupemberera kutanga kwezororo remajuu reLagbuma muguta reMeron. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadzokera kumuzinda wavo White House nezuro manheru mushure mekushanyira dunhu reGeorgia, uko vakashandisa mukana werwendo urwu kushambadza urongwa hwavo hwekushandisa mari inosvika $4 trillion mukusimudzira zvivakwa, migwagwa nezvimwe senzira yekuvaka zvakare America. Vapoteri vakabatwa zvakashata pamwe nekumbunyikidzwa kodzero dzavo muLibya vava narunyararo pamwe nekuchengetwa kwekodzero dzavo muRwanda zvichitevera chibvumirano chinozivikanwa nerekuti The Emergency Transit Mechanism, icho chinobatsira vari kutsvaga upoteri kuti vabatwe sevanhu vanoda kubatsirwa zvechimbi chimbi. Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zvakasiyana-siyana munzvimbo dzakatenderedza nyika Growth Point kuBikita vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo sezvo vana vadiki vari kuurayiwa mudunhu iri nevanhu vanofungidzirwa kuti vanenge vachiita zvemishonga yechivanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kushayikwa kwevana vaviri mukati memasvondo maviri, mumwe wacho Michelle Musharu ane makore matanhatu akazowanikwa akafa uye akakandwa mugomba rechimbuzi paseri pezvitoro zvevabereki vake panyika Growth Point. Ongororo yemutumbi waMichelle yakaitwa kuchipatara inonzi yakaratidza kuti mwana uyu akaurayiwa uye mapurisa anonzi ari kufirefeta nyaya iyi. Mumwe musikana ane makore mashanu nekutenda chirandu wemurayiro rekwaMhinde akashayikwa svondo rino achibva kuchikoro uye asati awanikwa. Amai vanokutenda, amai Faith Kurungenje, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo asati awanikwa uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Achibva kuchikoro sana ane 5 years yakamhangarwa vanhu vachiri kutsvaga. Ameno pamwe mapurisa vasandanyatsoona kuti ari kutsvaga here kana kuti ari kudii. Vamhangara kubhesi kwanyika.
Amai ava vatadza kuramba vachitsanangura Studio 7 zvakaitika pakushayikwa kwemwana wavo sezvo vange vava kuchema. Asi vamwe vagari kuBikita vanoti vari kugara vakabatira hana mumaoko vachityira kuti vana vavo vanogona kuurayiwa vachibva kuzvikoro uko vamwe vanofamba nzendo refu. Vamwe vagari vepanyika vakaita savaOscar Makova vanoti misodzi yavo pana Michelle isati yaoma vakakashamadzwa zvikuru nekushayikwa kwaanokutenda izvo zvaita kuti vatyire vana vavo.
Isu vanhu vagari vekuBikita takutogara tichitya sezvo vhiki yapera takarasikirwa naMichelle Musharu misodzi isati yapera nokutenda chirandu uyo akushayikwa futi. Saka takutotyira vana vedu vanoenda kuzvikoro kuti vachachengetedzeka sei uye kuti tichagara sei navo vana vedu ava. Zvakare hatisi kunyatsa kuona kuferefetwa kwenyaya dziri kuitika idzi kuti zviri kufamba sei. Saka vabereki vazhinji vari kugara vachitya maenderano enyaya dzemabhinya dziri kungotaurwa nezvadzo idzi muBikita district.
Shari wekusosera amai Mesi Mutingwende vanoti zvava kutyisa kuti vana vaende kuchikoro nekudzoka vega nekudaro vakuvaperekedza mazuva ose.
Isu sevabereki vekuno kuBikita taakutotyira vana vedu zvakanyanyisa. Saka mangwanani pavanoenda kuchikoro tinotovaperekedza. Time dzavanobuda futi totonovatora tomeka shuwa kuti vana vasvika here kuchikoro zvakanaka. Kumba futi todzoka navo tonyatsoona kuti vava pamba. Nekuti mabhinya acho arura vana vedu vangapera tiva kutotya sevabereki.
Mumwe mugari wekwaChikuku muzvare Emilia Musakwa vanoti dai mapurisa apindira mumaruwa achitsvaga mabhinya aya abatwe kuita kuti nyaya idzi dzisaitike zvakare.
Isusu hatisi kufara nenyekuti mapurisa ari kutange asiri kuteka action. Ukangoendonomangara mari nyaya yacho haipindurwi, haina agency yainopiwa. Yet this is a matter of life and death, of which vanhu vacho vanoitora senyaya isangana nebasa rese. Vanoameno ngati vanenge vaine something chaunenge uri kuda here kuti nyaya izofambiswe, kaza munyaya dzavo vakaendonoripota havanokasika kuitwa, but dzimwe dzacho hadzisi kuitwa nemazvo. Saka isu hatisi kufara, tatoda kutoti mabhinya aya abatwe nenyekuti vamwe vacho vasazorambe vachizviita, kozi isusu hatisi kufara nazvo. Ba, vana vakakosha, vana vedu tetichivada, kuda vana vedu.
Mutauri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector kuda kwashe Dhewa vati vachiri kuferefeta nyaya yekutanga yamishewo, asi ane kutenda vange vachiri kuda kumbobata mapurisa ekubhikita vanzo zvizere zvakaitika.
Yekutanga hesi takaiga muchizere pati nayo asi iri kuferefeta. Ari katimboona yechipiri itoro zvamutaura ane ripoti yakadaro.
Gore rapera tapiwa makore mukomana aya ane makore manomwe akagurwa musoro nababa mukuru vake vaida kuwandudza mabhizimusi avo nezvemishonga yechivanhu kwamurehwa. Mwedzi uno vana vaviri vekwamutasa central hurunhu remanikaland Dylan naMelissa vemhuri yekwabenza vakaurayiwawo nenzira dzinofungidzirwa kuti dzine chekuita nemishonga yechivanhu. Pakafa tapiwa gore rapera muna Gunyana, Zimbabwe Human Rights Commission yakasvoropodza maitikiro akadai ikakurudzira kuti mapurisa afirefite zvineudza munyaya dzakadai. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vakare mara vakawanda vanoti kambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO inofanira kutora matanho ekuona kuti mabhazi ayo agadzirwa nenzira dzinoita kuti vanhu vakare mara vakwire mabhazi aya vakasununguka. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
VaAdrian Munyoro vanogara kuchitungwiza avo vane cerebral palsy vanoti vanonetsekana zvikuru pakufamba nemabhazi eZUPCO.
Ane mukana wekupinda nekuti vanenge paine kaku ushanane kakutandidzirana, saka kazhinji kacho tinokuwadzwa.
VaMunyoro vanoti vanofambisa mabhazi aya vanoratidza sevasina dzidziso pamusoro pemabatirwo anofanira kuitwa vakaremara.
Ukaedza kutaura namuchairi kuti muchairi onei kundi zvandizvi ndokumirawo kupinda. Muchairi hana hanya nekuti akubatsiri, saka tinowanika takuenda kumapuraivhesi kwavanoti kumusikasi kwatinokuwadzwa uye kwatinotumwa nemota nemapurisawo achimhanyisa mota.
VaAgri Musavengana vekuWaterfalls vakaremara gumbo rekuruboshwe vanotiwo vashandi vakaremara vane dambudziko guru pakufamba munguva dzemangwanani.
Madhiraivha nemakondaktazi vari kuona sekuti vanhu vakaremara havana basa ravanoshanda, uye hakuna kubasa kwavanenge vachienda, zvinova zvozokonzera kuti vasiye vanhu vakaremara panguva dzavanenge vachimhanya nevanhu kumabasa, vachiti ava havana basa. Vanozotakurwa nguva dzaienda kuma 9 nguva dzemabasa dzatotanga kare.
VaBrian Sitole vekuWaterfalls muHarare avo vanoshandisa wheelchair vanotiwo vakawanda vakaita saiwo vane dambudziko guru pakufamba.
Dzungori pauche undodarikwa kana nemakumbi ringava chibhazi vanotokudarika, just because we are on uche. Vanototi kuti tibvotakura munhu tizotaune uche, hatina space.
Sachigaro veNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe kuchitongwiza vaAlexius Zindoga vanoti mabhazi eZUPCO akakwirira zvekuti munhu ane wheelchair anonetseka kwazvo pakupinda mukati. Izvi zvinotsigirwa navaWatson Kupe vanomiririra vakaremara mudare reSenate.
Nyaya idzi togaro dzisimudzo chero musenate chero macommittees, asi kazhinji kacho vanhu vanongogutsurira zvichibuda chero maminutes chero muhansadi riya rinonyora zvinenge zvaitika muparliamendi nemusenate. Asi pakuzotora matanho okuti zvinhu zvacho zviitwe nezimplementation ivo panonyeta.
Vanoona nezvekudyidzana pakati pekambani yeZUPCO neveruzhinji VaEvaristo Madangwa vanoti zvichemo zvevakaremara vari kuzviziva, uye ZUPCO iri kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri kubudikidza nekutenga mabhazi anoenderana nevakaremara.
Zvichemo zvese zvevakaremara zvinouya tinozviteerera, zvimwe zvachona tinozvikwanisa kuzvigadzirisa ipapo ipapo. Sekuti vakaremara tatisi kuvaona vakamira makiyu emabhazi, tinotarisa pavana vachipinda mumabhazi kekutanga. Ndorimwe one of the challenges dzakaunzwa tikaaddressa in that way. But in terms of getting bazi riri compliant rine masteps anodzika nekukwira, izvozvo zvichiri mugwara zvokuti rigadziriswe. Saka pamberi apo zvinenge zvapo.
Vamadangwa vanoti kambani yavo inogara ichipa dzidziso nguva nenguva kuvatyairi nemakondakita emabhazi nemakombi pamusoro pemabatirwo anofanira kuitwa vakaremara nevakwegura. Sangano reUnited Nations rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vane urema hwakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo. Sangano rePremier Soccer League rinoti riri kuunganidza vanhu vachabatsira zvikwata zvenhabvu kutevera zvinodiwa pakudzivirira chirwere cheCOVID-19 mugadziriro yaro yekudzoka kwemitambo yenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanhu ava vachange vaine basa guru rekuona kuti zvikwata zvatevera zvinodiwa mukudzivirira kupararira kweCOVID-19 panguva yavanenge vachiita gadziriro yavo pamwe nepamitambo. Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi esangano iri vaKenneth Ndebele rinoti vari kuunganidza vanhu vane ruzivo nezvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano munyika kuitira kuti vavabatsire muhondo yavakatarisana nayo. Hurumende yakakomekedza vemitambo kuti vanofarira kutevera matanho ekudzivirira COVID-19 zvakadzama kana kuti mitambo iyi inomiswa zvekare. Vemunhabvu vakadarika danho rekutanga mushure mekunge vatambi vese vakanyoreswa nezvikwata vakaongororwa utachiona hwecoronavirus uo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Makundano enhabvu ari kutarisirwa kutanga musi wa8 Chivabvu nemitambo yemukombe iyo ichaitirwa kuBulawayo, Harare, Mutare pamwe nezvishavane. Pari zvino zvikwata zvese zviri mubishi yegadziriro mushure mekutenga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata zvavo. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vachitarisa zvakaitika pamusika wekutenga vatambi, makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Bhora regore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda Raking Nadolo kufrant yaizati yange isina vanhu vaigowesa. Boita seHarare City yakatora part of experienced players from Cape Town. Ikatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha madhirivha mukamba ti mamapulazi akabva yakakwanisa kutorava magolkeepers from AFC Platinum imi. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rino.
Varairidzi vezvikwata zviri muPSL vanoti vanonokerwa nemitambo kuti vatore mikombe ichange iripo. Asi murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti matambiro achaita vatambi vake ndiwo acharatidza ega kuti vachamira papi pamujao wemukombe.
Yeah, mujao. Saka kana uri mujao munozotaura kana muchinge masvika kokupedzera. Kana muchiri kuenda pamujao hauzivi zvinoitika pakufamba. Tiri kufunga kuti regatiende mutambo newega wega, mutambo watakatasana nawo, toenda mutambo nemutambo tichingofamba tichidaro.
Nhabvu muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vanoti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda.